Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzeduza nasi chitatu gunyana 21-2017. Dare Rose anyaya ye MDC inotungamirwa na wa Morgan Changirai ye kupikisa chirongwa che biometric voter registration ichiti zvino hazvisi kuitwa pamutemo. Sachigaro ve Zimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti ZEC inokwanisa kunge yanyoresa vanhu mamirioni manomwe kunyangwe hazvo masangano akazvimirira nemapato anopikisa ari kuti nemamiriro akaita zvinhu ZEC ichakundikana kuita basa rayo nemazvo. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vanotaura nasi kumusangano we United Nations General Assembly kuNew York. Sangano re Zimbabwe National Liberation War Veterans Association rotaura pamusoro pekomiti yakagadzwa nezuro kuti ifanoona nezvevakarwa hondo izvo zvinopikisa mutongo wedare wakati sangano rinotungamirwa nava Chris Mutsvangwa ndiro chete rinofanirwa kucherechedzwa. Vagari vekwazimuto nekwachivi votsika madziro vachiti havasi kuzobva munzvimbo dzavagere dzavari kunzi nehurumende vabve kuitira kuti pagadzirwe mugwagwa mukuru wemasvingo Harare. Hurumende inounza mabond coins emasendi makumi mashanu anosvika mamirioni matatu akadhindirwa kuSouth Africa. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemasangano emadzimai mukukurudzira vanhukadzi kuti vanyorese kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona. Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona tichange tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota. Kurudzira yamanesha mwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu ye VOA Shona.